Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikumi 20, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hapana chinonzi kwanzi vapoteri vapedza mari, ikodzero dzemupoteri anenge aenda kunyika ipi neipi kuti awanikwa achichengetedzwa kuti apiwe kodzero dzinowanikwa dzevanhu vanonzi mahuman rights.
Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika dzepasi rose mukucherechedza zuva revapoteri. America inoti gore Zimbabwe remwaka uno neunotevera richange rakadzikira nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Nengo dzesisi dzomiswa pamberi pedare zvakare nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichouya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika dzepasi rose mukucherechedza zuva revapoteri reWorld Refugee Day, hurumende ichivimbisa kuramba ichichengeta vapoteri vari munyika. Asi vazhinji vevapoteri ava vanoti kunyange hazvo vari kuwana rubatsiro, pane zvakawanda zvavanoda kuitira kuti upenyu hwavo huve nani. Mutoro wedu wenhau Tobias Mudzingwa, uyo ari kutongogara refugee camp mudunhu reManicaland, anotipa nyaya inotevera.
Studio 7 yataura nevamwe vapoteri vari kugara pakamba iyi. Mumwe mupoteri, amai Naomi Mbui, vanobva kuDemocratic Republic of Congo, DRC, vati upenyu hwavo huri kuvaomera sezvo vari shirikadzi ine vana vatatu.
Especially if you are a single mother, you are not allowed in the society like that much.
Mamwe madzimai anofunga kuti ndingangotora varume vavo. Naizvozvo vanondidzinga pane dzimwe ungano. Haisi nyore kuchengeta vana vatatu uri shirikadzi. Asi zvangu zvinozoita nani nekuti ndine kabasa kandakawana pakliniki yedu.
Mumwe mupoteri wechidiki akazvarwa nekukurira muZimbabwe uye ane sangano rinomirira kodzero dzevechidiki mutongogara refugee camp, Evidence Akazimana Havirimana, anoti sesangano vari kuedza kubatsira vechidiki kuwana raramo iri nani.
So you find in terms of the education part we have these refugees that are also dealing with it, the likes of
tinova paruzivo pamusoro pekukosha kwedzidzo uye kuzvichengetedza. Munyaya dzekuzvivaraidza tine mitambo yakati kuti yatinoita senzira yekuti vechidiki vasapindane nezvinogona kuvakuvadza kunge kutora zvinodhaka.
Vachitaura pamhemberero dzaitwa patongogara refugee camp nhasi, mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu, amai Messi Bima, vati kunyange kuwanira vapoteri zvikwanisiro riri dambudziko, Zimbabwe yakazvipira kuwanisa vapoteri upenyu hwakanaka.
Senyika yeZimbabwe ticharamba tichiwanisa mikana kuvapoteri yekuti vakwanise kuzviriritira vega. Tinozivawo kuti kubudirira kwemishando yavo kunobatsirawo upfumi hwenyika. Ndinoti kuvapoteri ngatishandei pamwe chete.
Hurumende inoti iri kuita muonera pamwe nemasangano akaita seWorld Food Program, United Nations High Commissioner for Refugees, pamwe nenyika dzakaita seCanada, Zambia neAmerica mukuchengeta vapoteri vari patongogara refugee camp. Mukuru wekamba iyi vaJohane Mhlanga vazivisawo kuti Zimbabwe yava kuwanisa vapoteri magwaro ekufambisa kana kuti refugee travel documents.
Several business enterprises have been established in the settlement, caters of
pamusoro pemagwaro aya. Chikoro cheSt. Michael's Secondary School chakazonyoreswa zviri pamutemo sekuvimbisa kwehurumende, kuchitiwo tine mabhizimusi akawanda atekeshera nenyika.
Vapoteri vari patongo gara, vanoita mabasa akasiyana siyana anovapa chouviri, anosanganisira kusona, kurima nemvura yekudiridzira, kuruka, uyewo variko vane zvitoro zvinotengesa mbatya nechikafu. Asi varikowo vamwe vanoti, vapoteri vanowedzera kuremedza hurumende yenyika dzavanenge vari, sezvo vachida kuwaniswa zvakawanda zvinoita kuti vagare zvakanaka. Asi muongorori wenyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika uye vari mukuru wesangano reThe African Cause Trust vaElton Ziki vati havawirirani nemaonero akadai.
Hapana chinonzi kwanzi vapoteri vapedza mari ikodzero dzemupoteri anenge aenda kunyika ipi neipi kuti awanikwa achichengetedzwa kuti apiwe kodzero dzinowanikwa dzevanhu anonzi mahuman rights ekuwana chikafu chokudya nedzimba dzokugara kana kuti shelter.
Nyanzvi inoongorora kudyidzana kwenyika dzepasi rese uye vari mudzidzisi pachikoro cheBindura University of Science Education, Dr. David Makwerere, vati zvizhinji zvinogona kuitwa mukubatsira vapoteri vari muZimbabwe kuitira kuti vakwanise kuzviriritira.
Zvimwe zvacho zvingangoitwa zvinosanganisira kuvadzidzisa mabasa emaoko kuti vagone kuzvishandira vachizviraramira kuti pada zvimwe zvichizoita kana vadzoka kunzvimbo dzavo kana kuti vaenda vachinogara kudzimwe nzvimbo. Vanenge vachizokwanisa kuzvishandirawo mabasa ivava vachizviriritira vachiwana chouviri vasina kumirira kuti vachazongopiwa.
Zimbabwe ndeimwe yenyika dzepasi rese yakaisa runyoro rwayo kuchitsidzo chekuchengetedza vapoteri kana kuti International Refugee Law, uye pari zvino munyika mune vapoteri vanogona kusvika zviuru makumi maviri nezvitatu. Asi patongogara refugee camp pane vapoteri vanodarika zviuru gumi nezvishanu. Pavapoteri ava, vazhinji vavo vanobva kuDemocratic Republic of Congo, uko kunogara kuine hondo, vamwe vanobvawo kuMozambique, Burundi neRwanda. Mhemberero dzegore rino dzaitwa pasi pedingindira rekubatirana pamwe nevapoteri uye dzaitwa vanhu vachifadzwa nenzira dzakasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 patongogara refugee camp kuChipinge, ndini Tobias Mudzingwa.
Tichiri panyaya yevapoteri iyi, vapoteri vanosvika mazana maviri nemakumi masere nevapfumbamwe vari paDukwi refugee camp kuBotswana, kusanganisira gumi nevashanu vanofungidzirwa kuzvizvarwa zveZimbabwe, vari muhurongwa hwekunogariswa patsva kune dzimwe nyika vachibviswa pakamba iyi. Mutori wedu wenhau Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vapoteri ava vamwe vacho vanobva kuSomalia, Democratic Republic of Congo kana kuti DRC, Uganda, Rwanda nedzimwe nyika, vari kutarisirwa kuendeswa kunyika dzakaita seUnited States of America, Canada neAustralia, kuitira kuti vanogara ikoko vari muupoteri. Vachitaura pazuva rekucherechedzwa kwezuva revapoteri reWorld Refugee Day pamuzinda weDukwi Refugee Camp muBotswana nhasi, gurukota rinoona nezvemutemo munyika iyi vamachana Ronald Chamukuni vati vapoteri ava vava pedyo nekunogariswa patsva kunyika dzakavatambira sevapoteri.
Tinovimba kuti mumwedzi unouya uyu 289 vanhu vanenge vawana mhinduro yakasimba kunhamo yavo.
Vanoona nezvekuchengetedzwa kwevapoteri musangano reUnited Nations High Commission for Refugees UNHCR kuchamhembe kuAfrica vamadhodha Nasha vati zvinonzwisa tsitsi kuti kurwisana kuri kuenderera mberi munyika dzemuAfrica, kunyange hazvo matambudziko ekare asati awanirwa mhinduro.
Neurombo uye mugore rapfuura kunetsana kutsva kwakamuka uye zvekare zvinoramba zvisina kugadziriswa.
Vanasha vapa muenzaniso wehondo iri kuenderera mberi kuDRC vachiti nyika dzakafanira kutsvaga dzimwe nzira kugadzirisa makakatanwa kwete hondo nemhirizhonga. Vatenda hurumende yeBotswana nekushanda pamwe chete nesangano ravo mukuona kuti vapoteri vari paDukwi vowanirwa rubatsiro rwavanoda.
We must congratulate the Ministry of Justice. Refugees need.
Ndinotenda nedanho ratorwa nehurumende yeBotswana rekugadza vapoteri patsva kunyika dzakagadzikana, nekuti vapoteri vanodawo chikamu chenharaunda kwete kungogara vakavharirwa mukamba.
Asi vakambogara muupoteri pamuzinda weDukwi vasati vadzoserwa kumusha nechisimba muna 2021 waWeston Chibi vaudza Studio 7 parunare vari kwaMutare kuti vachazotenda kana urongwa hwekuendesa vapoteri ava kune dzimwe nyika waiita.
The settlement zaka vapo, zika pfura, tichona wangu vachienda, mazimbabwenzi wachingopuro misu kwa pasi na azwa ibuda. Sakati zivi pangwa zinu zwachinja azwa vano gona kuenda. Bati wangu vagarisa mdukwi, wangu chamari zangu zandino ziva, wandaka wanawa waripo, ndaka wasi wa waripo, tichizo, ita ripatiri yeti kwenda kuzimbabwe.
Vachibi, avo vano zikanu wanere kuti wasu, vaendere ramberi vachita azubatsiri kuti vapoteri vano gazwa patswa kumiruko makungwa, mushure mekutora nguva yakareba pasina chavaiita padukwi refugee camp.
Inyaya inosirisa kuti munhu anosvika ari mukomana wozonzi waakutsvagirwa third country wamudhara. Saka navakuendawo vanongoendawo unopesa upenyu vari ikoko hazvisina pundutso mukati mweupenyu hwavo.
Taedza kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe izvo zvinofungidzirwa kuti zvingasvika makumi maviri chete zvakasara pamuzinda uyu, asi zvaramba kutaura nesu zvichiti hazvibvumidzwi kutaura nevatori venhau. Asi Studio 7 ruzivo kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakamirira kuendeswa kuCanada mushure mekunge zvatsika madziro paidzoserwa vapoteri ava kuZimbabwe. Studio 7 inawo zvakare kukwanisa kutaura nemumiri weZimbabwe muBotswana vabatira ichemukono weshuro sezvo vanga vachinzi havapo muofisi kusvika taenda pamhepo. Hapo zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuyaura zviri mupoteri kudzimwe nyika. Zimbabwe nasiyambatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva revapoteri pasi rose muurongwa hwaitirwa kutongogara refugee camp kuManicaland. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Bazi rinoona nezvekurima muAmerica reUnited States Department of Agriculture rinoti gohwo rechibage mwaka wa 2024 na25 huri kutarisirwa kudzika nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60% muZimbabwe nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti El Nino. Zimbabwe yave kutarisirwa kutenga chibage matani miriyoni imwe chete kubva kune dzimwe nyika. Asi nekuda kwekuti kwainombotenga chibage kwakaita sekuZambia, South Africa neMalawi hakunawo chibage, yave kutarisirwa kutenga kubva kumiri kwemakungwa. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatoisa chikumbiro chemari inodarika mabhiriyoni matatu kana kuti $3.3 billion yekuti vekunze vabatsirewo Zimbabwe nekutenga chikafu. Asi kuwana rubatsiro kunonzi nevanopa rubatsiro veWFP kuchanetsa sezvo munyika dzakawanda pasi rino muine hondo kuchidiwawo rubatsiro rwakanyanya. Gore rino sangano reWFP rinoti vanhu mamiriyoni mazana matatu kana kuti 309 million vanoda rubatsiro rwechikafu munyika makumi manomwe nembiri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata imwe hurudza inorima iri kumacheke vaAustin Majahanjani.
Shuwa gore rino zvakamira pakaipa patoti manyamamire nerongo nekuti nzara yapinda mudura dzera mwaka uno mvura zvakonzera kuti chibage chinji kana mbeswa zhinji dzinge dzakatsva nedraught reEl Nino.
Saka varimi muchiona imi vari kubatana nei, tinoziva vanenge vaine zvipfuwo, vashandi neivo mhuri dzavo vari kupona sei munguva inoyi?
Ndingataure ndichiti iko zvino mai vatsva dumbu mwana atsva dumbu, ndo zviripo mumagariro edu emumapurazi, magariro edu emunyika yese, sezvo tichipona nekurima nenyaya yenzara zvaita kuti vanhu vachiparapatika kutsvaga. Pane vashomawo vane madiridhiro vakawana, ndoo pachiri mbopota vanhu vachiparapara kuzasi kwepoto koko kuchiri kuwanikwa pano neapo.
Zvino zvachinonzi hachiko chinokwana, chiri kubvepi chiri kubatsira varimi zvipfuwo nechekudya chesadza?
Ndinoda kutendawo kuti yes, chokwadi. Tinopota taichipota tichienda kuvavakidzani vedu vekuZambia, vavakidzani vedu vekuSouth Africa. Kasi nenyaya yeEl Nino kuZambia kwachona vari kutowanikawo vachidora kuimportawo, ari kuti chavo hachina kukwana, kuSouth Africawo vakashoterwawo. Zvaita kuti pari zvino titarise mamwe mativi sekunyika dzakaita sake vana Russia, Argentina, nyika vana Brazil.
Asi kugara nekugara iye murimi mungamubatsira nenzira dzipi?
Kuridziro yanga tovapo ndeyekuda kuti wanditinyanyo tarisa kuti tiite diro munzvimbo dzese dzekurima tu kuti tiwane beswa anonzi ma short season varieties akuti vanhu vawane kurima tiri kuita yavanoti water harvesting kuita madhamu atochengetera mvura kana mvura yanaya kuti vaone kudiridzira mbeswa dzavo kupa zvipfuwo zvavo.
Imwe hurudza yekumacheke vaAustin Mahajanjani vange vari parunare kumacheke naIvan Ziniga weStudio 7. Mutungamiri wechimwe chikwata cheCitizens Coalition for Change vaJameson Timber nedzimwe nhengo dzebato ravo makumi masere vadzoserwa mutirongo nhasi sezvo nyaya yavo yekuti vopiwa here kana kuti kwete mukana wekubhadhara mari yechibatiso yanzi ichaenderera mberi ichinzwikwa mangwana nenguva dza11 mangwanani. Vachujisi vehurumende vari kupikisa kuti vanhu ava vaburitswe muturongo uye vanoti vachadaidza zvimwe zvapupu zviviri mangwana. Asi Major Street ari kunzwa nyaya iyi arasa chikumbiro chekuti nyaya iyi iraswe sezvo vanhu ava vakanonoka kuendeswa kudare zvinonzi nemagweta avo kutyora bumbiro remitemo. Asi nhasi paburitswa mwanakomana wavatimba anonzi Sean achipiwa mukana wekubvisa zana remadhora kuti atongwe achibva kumba. Gweta rake rati ainge aenda kunopa baba vake chipo pazuva ravana baba kana kuti Father's Day achibva angokumbwawo nemapurisa. Zvichakadaro Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZEC inoti iri kuda kusunga nhengo dzezanupf vamike Chimombe navamoses Mpofu nemhosva dzekuba mari inosvika mamiriyoni makumi mana kana kuti 40 million US dollars kubva kuhomwe yemutungamiri wenyika yekutengera vanhu mbudzi kana kuti presidential goat scheme. Vaviri ava vanonzi vakapiwa mari nebazi rezvemari vakatenga havo dzimba nezvikakarara zvemotokari. Hatina kukwanisa kubata vachimombe navampofu kuti tinzwe divi ravo. Mutori wenhau weStudio 7 akashaya Shondorino Lucy Yasini aimboshandisawo zita rekuti Mavis Gama ari kutarisirwa kuradzikwa muHarare mangwana kuGlen Forest. Mukuziya nezvekuradzika kwake, Marvelous Mhlanganyauye weStudio 7 abata hanzvadzi yake vaJohn Yasini.
Manhero anoti inenge tine service kuMoonlight iri kuHebert Tepo kuHarare. Ichazotanga hayo kuma 66 nekutamirira mwana anobva ku UK. Kusvika kwake chero akangokurumidza anopane pane mota yakamirira yomutora wongo ouya kuno kutotanga service. Kubva ipapo tobuda papala tichienda kumba kubudiriro 5. After that panenge pane service ichabata na Pastor Dutch.
Kurongwa hwekuradzikwa kwake hwakamira sei pari zvino?
Ne Friday totanga na 7 a.m. panenge pane breakfast. After that my speeches that includes my sawira, my neighbors, my friends, including my workmates, and we have a speaker from embassy as well as from the family. Vanomirira baba, mai, tete, sekuru, mwana mzuguru, etc. Then by 12 p.m. hopefully tete ne church service ne body viewing. After body viewing, which should be around 12:30, we depart from Budiriro tienda ku Glen Forest uko kwa tisha muika. Hopefully na mayor vanenge varipo vatisha pa mukana kupa speech. Tapedza ipapo va Pastor Dutch vachaita vote of thanks.
VaJohn Yasini ihanzvadzi yemutori wedu wenhau uyo akashaya Lucy Yasini vanga vachitaura vari parunare naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7 vari muHarare. Iwo zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeSomalia iri kukumbira mauto anochengetedza runyararo emuAfrica ari pasi peAfrican Union kuti awedzere nguva yekushanda munyika iyi, sezvo hurumende iri kutyira kuti inogona kupidigurwa nevanopfurikidza mwero veAl-Shabaab. Mauto eAfrican Union Transition Mission in Somalia ari kutarisirwa kubuda munyika iyi musi wa31 zvita. Asi izvi zviri kuuya panguva iyo chikwata cheAl-Shabaab chave kusimbisa urongwa hwekurwisa hurumende nekutora mamwe matunhu. Mauto eIsrael nasi manheru abomba pakati pedunhu reGaza uye akarwisawo mudhorobha reRafa akauraya vanhu vatatu nekukuvadza vane chitsama. Hondo yakatanga muna gumiguru gore rapera uye iri kuenderera mberi sezvo nhaurirano dziri kutungamirirwa neAmerica nedzimwe nyika dzatadza kuunza kuwirirana pakati peIsrael nechikwata cheHamas. Masangano anorwira kodzero dzevanhu pasi rose anoti reAmnesty International, reSouthern Defenders neHuman Rights Watch ari kushora zvikuru kusungwa nekuitwa kafira mberi kwemutungamiri wechimwe chikwata cheTCCC vaJameson Timber nevamwe vechidiki vebato ravo. Kunyangwe vamwe vavasungwa ava vari kuuya kudare vakatyoka makumbo, vebato reZANU-PF vari kuramba kuti vakarohwa nemapurisa vari muusungwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaTim Muringai vari muno muAmerica pamwe navaSnowball Tongogara vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki yebato reZANU-PF. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMuringai.
Nyaya iri kunetsa kuZimbabwe ndeyekuti hapana yatinoti iyo rule of law and kunenge kune selective justice. Nokuti kusangana kwakaita vaTimba kana kuti pavakasangana mayouth aya vairongawo zvinhu zvavo zvisinei neutongi hwenyika kana kuita zvemhirizhonga kana chii. Tinoona isusu kuti mapostoriwo anombosanganawo panzvimbo dzakasiyana siyana pana asanamboona achinzi asungwa nokuti vanenge vachirerekerawo kubato reZANU. Saka iyo nyaya yekungosungira vanhu kuti vapractisa kodzero yavo ndione zvichimira zvakanaka. Ndiri kuona kunge kuri kukanganiswa mutemo, but tinongoziva kuti rimweni rezuva zvinhu zvichachinja.
Vatongogara, nyaya yekuti vechidiki vari kunzi vakasungwa vaungana vari pamba pemumwe womunhu iri private property munoti?
Chekutanga ndechekuti mapurisa edu eZimbabwe Republic of Police vanopiwa masimba emutemo yedu yenyika kuchengetedza runyararo munyika muno. So wakaona pane vanhu vaungana pane fungidziro yekuti pari kuda kutyorwa mutemo wenyika yatingati vada kuconsa violence vane kodzero yekusunga vanhu ivavo. And mukoma Jonga ndoda kukudzai kuti our security system ine maziso, ine nzeve. Vanhu ava vakagara vachitaura zvematongerwo enyika vachida kuedza kukonzeresa mhirizhonga vane agenda yavo. Even mukatatama WhatsApp groups tiri kuona mameseji avo ari kufamba kuti sadhaki zvayasvika izvi. Saka vava kutoungana kuti vangazokonzeresa sei mhirizhonga pachaitwa musangano mukuru wesadhaki muno muZimbabwe. But ino hazvindishamisi nekuti ndo zvagara riri basa reopposition redu.
Vamurigai, nyaya mainzwa yataurwa navatongogara, hanzi pane urongwa hwekuda kukanganisa kana kusvibisa nyika.
Ndinotenda mukoma wangu ataura chokwadi, hanzi vaifungira kuti pachaitika mhirizhonga. Saka hatingarane nyika nemafungiro anoita munhu kuti ndofunga ndozvichaitika izvi, ndofunga. Aiwa, hapana mhosva yakaparwa, hapana mhirizhonga yakaitika. Saka mapurisa in the first place vakakanganisa kuenda paprivate property kunopinda vasina mvumo. Vanhu vavaizviitira zvinhu zvavo murunyararo pasina kana mhirizhonga. And kana tichinzi kuassembla kwema demonstrations tinoziva kuti isusu sepatatiri kutriple c tichiita zvetriple c kwaiaplaiwa tichinyatsoaplaya tichiziva kuti mutemo unofamba sei tinoziva kuti vatimba igweta rinoziva kuti zvinhu zvinofamba sei munyika and whatever saka private meeting is a private meeting
vatongogara sei vanhu vari kurambidzwa kunge vachicherechedza kana kushandisa kodzero dzavo dzavanopiwa nebumbe remutemo kuungana vasingaite mhirizhonga
ndikoma jonga vanhu kutara kwatutira kune vanhu vakatoungana ende hakuna mapurisa asi kumbovadzivisa kwavari izvozvi ukazoona mapurisa osvika achikusunga anenge atopika intelligence kuti pane kuungana kusina kunaka ndo zvakangoitika panyaya yeopposition
vamuringai tiri kunzwa vanhu vari muusungwa vari kuti vakashungurudzwa nemapurisa vamwe vachiti vakatosvika pakutyoka makumbo munoti nechiitiko ichi
ndo zvandiri kutaura izvozvo kuti hatidi kutonga nyika nekufungidzira kuti kuchaitwa zvakati kana kutocha vanhu nekuti vane different ideology kana kufunga kwedu tese tinokodzero semazimbabwe kugara zvakanaka nekuwirirana apa mapurisa akauya akarova vanhu vasina kana chavapara handiti makati tiri vanhu vamwe here mukati mahwina election chamuri kurwira vanhu chii
vatongogara vanhu vari kuti vakashungurudzwa vari mumaoko emapurisa vamwe vari kuti kwakatosvika pakutyoka makumbo
ndomugariro weopposition yedu kuti pese pavanotora mutemo vanobva vacreata madrama vobva vanyepata zobatwa zvisiwo nemapurisa kune vamwe vanenge vachitozvifunga kuti ndo zvakaitika asi hapana kana umbowo uripo kuti vakashungurudzwa nemapurisa asi kana vakashungurudzwa nemapurisa vanokwanisa kuenda kumatare dzimhosva vachiti aisi takashungurudzwa nemapurisa asi tinobhiriva kuti aya manyepo eopposition semagariro avanongoita nenyaya yekuti chavo chiripo kungoda kungosvibisa hurumende yavamunangagwa yekutonga havasi kubati vamunangagwa vatore chairman wesadhaki asi izvi hazvizomisa vamunangagwa kutora chigaro chavo
avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanup f vasinobo tongogara vari parunare muharare manzwawo kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatim muringai vari parunare kuohio muno muamerica hurukuro iyi yanga ichikokerwa najonga kandemiri westudio 7 yave nguva yenyu vatereri kuzvitaurira mega zvamunofunga
pastudio 7 apo muri sei zvenyu hatirinanewo ei rokungotaurawo nenhau yei yekwamusoro vapurezidendi vedu avo ei zvakaipa vakaoma tiri kufawo nenzara hatina chokuita mabasa hatina kuti vanomboonawo rezvinoita mamwe mapurezidendi edzimwe nyika handisi kuona kuti vanombozvionawo here izvezvi vari kungovharwa navana ramaposa vachinzi musasangana chichi ivo vachitosangana nevarungu asi kuti vati haiwa musapa nyika vanachamisa nokuti vanodyidzana nevarungu vamunangagwa ngavaregese zvekutonga vazvikoniwa
makasimba here ana mukoma jonga nevamwe vese pastudio 7 blessing zuru mukutaura naabrahamu chipembe neabrahamu chipembere zviri kuitika muzimbabwe kaizvi mhuri yezimbabwe ngatingwarei makaona zviri kuita mapurisa izvi hazvina tsarukano kuti ti mapurisa vari kuziva zvavari kuita
saka kana vamwe vedu vachirohwa vachikwadzwa vachitorwa makumbo isi vana vezimbabwe takatarisa
ko dai uriwe waitirwa izvozvo wainzwa sei saka mhuri yezimbabwe pese panotongwa nyaya dzakadai so tinofanira kuenda neuwandu hwedu kumatare dzimhosva ikoko
hello vashamara vestudio 7 ndichasendawa nenews nhau dzenyu panhamba dzangu idzi
alo apo pastudio 7 apo makadiko vatereri tinonzwa kurwadziwa nevhidhiyo iri kutenderera po iri kutenderera po yambuya varohwa po mugoti avo vachichema avo hashuwa hei pakaipa utongo wezanupivo humbimbindogauwa huchati kurayira vabereki shokwadi
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7 dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera kana muchida kutaurawo zvamunofunga tumirai mashoko pawhatsapp namba dzedu dzinoti +1 202-465-0318. Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLife Talk Women's Roundtable na 8 p.m. apo tiri kutarisa nyaya yevapoteri uye kurangarira mutori wenhau Studio 7 akatisiya Lucy Yasini. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina taboka munhau dzeIsindebele.